Musangano wekugweru wawirwa nedambudziko rekuti mapurisa veriot vasvika munzvimbo yemukoba kwangochiitwa rally iyi. Vane matanks, vane mazirori, vane mboma vachityityidzira vanhu. Asi isusu seTriple C chatishamisa ndechekuti isusu takanokumbira mvumo kuvapurisa sezvotarwa pamutemo wemopa, tikapiwa mvumo iwowo. Saka isusu pachiri taitaita zvose zvinodikanwa nemutemo. Isusu tatsanangurira mapurisa kuti nokuti tine mvumo hapana chatiri kuita chisiri pamutemo, tiri kuzoenderera mberi nerali yedu. Saka rali iyoyo yatoenderera mberi, yatoitwa ichitungamirirwa naHonorable Amos Chibaya.
Asi pane zvikonzero here zvapiwa nemapurisa kuti sei auya akawanda kudaro dzimwe nguva kana muchida kuita musangano vachiti mapurisa apo?
Hatina chikonzero chatapiwa nemapurisa, asi chatinoziva ndechekuti zvanotiedza kufara nekuunganidza kwatiri kuita vanhu. Tinoziva zvavakambotera Honorable Chibaya kubudiriro last week pavakaenda kuchivi, futi vakanovatera. Tokutoona kuti ZANU-PF ine hondo neTriple C navaChibaya. Vari kukatyamadzwa kuti sei tiri kuunganidza vanhu, sei Triple C yakatorerwa mari, yakatorerwa headquarters, yakarikondirwa maMP, sei yakwanisa kusimuka zvakadai. Uye ZANU-PF iri kuziya kuti iri kuzokundwa pamaelections ari kuuya. Ndosaka tikona vamunangazwa vachikanganisa basa reVAT padelimitation report. Ndosaka tikona vamunangazwa vachisimudza nyaya dzemhirizhonga. Takaona chose zvakaitika kumberengwa, zviri kuitika kwazutu, zvakaitika kwamurehwa, zvose izvo zvinoratidza ZANU-PF iri kutya.
Asi veZANU-PF nevakuru vemapurisa vari kutiwo kabato renyu dzimwe nguva harinyatso teedzere mutemo wemopa pakukumbira kuti miite musangano, uye richitiwo dzimwe nguva panomboitika mhirizhonga.
Uku kunyepa, nokuti tsamba yatinoisa kumapurisa itsamba yakafanana, itsamba inobva pachemplet. Chemplet iyo yakagadzirwa nemabhita edu.